Zvokuitika weiti unoziva zvinorwadza chaizvo. Patanga gang violence again, inyaya yagara iriko kuHaiti. Magangs asi kuda hurumende iripo right now yava Henry. Saka zvavaita vaataka ndofunga even presidential palace nema police stations. Yandingangoti vari kungoataka government institutions in an effort kuti vavise Henry from power. Vari kutodi Henry amfana kubva mupower kana kuti aite iya inonzi power sharing. Saka ndonyaya iripo and Henry wacho hapo munyika asi kukwanisa kuti adzoke munyika angaenda kukinya kuno arenja nyaya yekenyan peacekeeping force kuti uye kuHaiti. Nyaya yacho iri kunetsa futi kukinya ikoko. Saka paazama kuti adzoke audziva kuti hakuzi safe kuti adzoke munyika.
Tiri kuona izvi vamoyo kuti Haiti yava nenguva ichinetseka nenyaya yehurumende uye nerunyararo mukati menyika yacho. Iko zvino mune hurumende here muHaiti?
Hurumende yacho ndiyo yoga ya Henry. Henry toziva kuti aga appointwa kwakafa muise ndofunga 21 angari president akaurayiwa naiwo magenga iwawo. Saka uyu Henry akabva aiti appointwa ana kumboelektwa. Henry akapointwa kuti chi sort of a transitional period kuti agadzirise maelections. Saka ari kutoti iye angastori in the process yekuti agadzirise maelections a 2025. But magangs haasiri patient manje because magangs aya iwo ari kutoti angatove izvozvo iye Henry wacho because havachadi. Magang aya toziva kuti akabvira kare from the 1950s. We know kuti uyu angari dictator uyu Francois Duvalier ndiye akatanga zvemagang aya paakacreata yaizi matontoni makute maparamilitaries. Akacreata kuti achiti anoda kuvashandisa kuti arwise madissidents. Saka paakadispandwa maparamilitary haana kuzodispandiwa mushe. Saka vakazocreata mamwe magang from paramilitaries iwawo. Saka ndosaka tichiona nyaya yacho iyi haisi kupera inyaya yakabva kare yekuti vagare magang aya achirwisa state government.
Vamoyo, zviri kuitika muHaiti izvi zvatiri kuona zvinogona kuvhiringa here zviri kuitika muAmerica uye sei?
Zvinogona kuvhiringa because inyaya yekuti manje paita hondo panapa paHaiti zvinoratidza kuti Haiti government yacho haisisipo for sure yakakolapsa. Kwangosara kuti mapurisa nemilitary kutirayorwisa magangs aya. Saka zvichareva kuti marefugees achatiza tagara tichiziva kuti kune problem already paborder nenyaya yemarefugees especially marepublicans ava kuti marefugees haasi panobvumbudzo tauye kuAmerica. Saka since Haiti iri padhuze neAmerica tichaona vakawanda vachiuya vachitraya kuti vatize zviri kuitika kumusha kwavo of which kunoku zvichatanga imwe conversation takuenda kumaelections tichanzwa naDonald Trump kuti Biden ari kuvhura mabhodha achiunza mbavha nemagangs ari kubva kuHaiti. Saka nyika haisi safe. So yeah, it is going to become a political issue for my elections.